Muzimbabwe nyaya dzekurumwa kwevanhu nenyoka dzinowanzowedzera kubva muna gunyana kusvika mumwedzi uno wakurume apo nyoka dzinenge dzichitsvaga pekugara panodziya uye nechikafu zvinopa kuti dzigume dzaenda mudzimba dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti mumwaka uno wezhizha vari kuona varwere vakawanda vanenge varumwa nenyoka.
Nguva ino rainy season yekunaya kwemvura tinoona kuti nyoka dzinowanda kazhinji. Saka nokudaro masnake bites kurumwa nenyoka kuri kuwanda zvakanyanya panguva ino rainy season. Tinoona kuti masnake bites anonyanya kuitika nguva dzemanheru. Saka tinokurudzira kuti vanhu kana kwadoka minimizai kufamba panze, garai pakachena. Nyoka kazhinji hadzide chiedza, dzidewo kufamba pakachena. Kana muri pamba batidzai moto, kana mune marambi batidzai marambi, muwedzere chiedza, muminimizawo rima.
Ongororo yakaitwa inoratidza kuti vanhu kazhinji vanorumwa kumakumbo nenyoka. Nokudaro Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kupfeka bhutsu dzinovhara tsoka uye kusafamba husiku kana zvisina kukodzera. Vatiwo kana munhu akarumwa nenyoka anofanirwa kuendeswa kuchipatara nechimbi chimbi kuti akurumidzwe kubayiwa mushonga unouraya huturu sezvo munhu achigona kufa mukati memaminitsi gumi nemashanu chaiwo akasarapwa mushure mekurumwa nedzimwe mhando dzenyoka. Vatiwo dzimwe tsika dzinoitwa nevanhu dzekusunga pedyo neparumwa dzinogona kupa kuti munhu agume adimburwa mimwe mitezo.
Tinoona kuti vamakumbo akawanda kuluzwa, losing a lot of limbs, tosvika takuamputita munhu, kwete nekuda kwesnake bite, but nekuti munhu yanga akasungwa gumbo kuti shwete, rashaya ropa, parazosvika kuchipatara gumbo renge ratofa raora takuchicheka gumbo. Musasunge makumbo kana maoko kana manakanga aroma nenyoka.
Imwe nyanzvi munyaya dzekubata nyoka ine mukurumbira zvikuru munyika vachawatama marimo vanoti nyoka zhinji dziri kuwanikwa munogara vanhu nokuti dzinenge dzichitsvaga zvokudya nepekuwanda.
Nyoka dzandowanzo kubata muHarare muno macobras. Nyoka idzi dzakawanda stereki. Padzimba dzese dziri muHarare muno apashai muna nyoka yetype iyoyo. Vanochekera zvishike huku maducks, vana maponzi efish vanowana nyoka dzakadaiso.
Vamarimo vanoti vanhu vanofanira kugadzirisa mikova inenge yakadyika kusasi kwayo kuitira kuti nyoka nemakonzo zvisapinda mudzimba. Vatiwo zvikwere zvehuku zvinofanirwa kuvakirwa kure nedzimba sezvo zvichikwezva nyoka.
Dzimwe nguva dzandopinda mudzimba dzevanhu ndichitoti ndichitoona kuti sai kuna madhoza ane gap hombe pasi kutoti nyoka hombe inenge cobra ndiri kuwana kupinda mumba. Saka kana mune dzimba dzenyu chekai madhoza enyu kuti ane magaps here pasi. Modaiza kapenda agadzire dho majurawall edu ane magaps, ndavharwa magaps aya, musaite huku padhuze.
Imwe mhuri inogara kuTinwald North muHarare yakafonera vamarimo mushure mokunge yawana shato yaive yatomedza huku nhatu. Sezvo shato iri mhuka inochengetedzwa nemutemo wezviwanikwa, kwakatozoshevedzwa chikwata chakabva kuZimbabwe Parks and Wildlife chakabata nyoka iyi ndokuiendesa kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzemusango. Ongororo yakaitwa inoti pamhando nyoka makumi masere neimwe chete 81 dzinowanikwa munyika, nyoka dzine huturu hunouraya dzinosvika makumi mana nemasere 48. Dzimwe dzinouraya dzinosanganisira rovambira ine mukanwa makasviba serasha, mhungu, makure, chiva nebvumbi kana kuti gabon viper. Kudzivirira kuti nyoka dzisapinde mumusha, mutauriri weZimparks vatinashe Farao vanoti vanhu vanokwanisa kushandisa miti inodzinga nyoka yakaita segavi remubhawa kana kuti mahogan rinenge ranyikwa mumvura uye mapirisi ealuminium nezvimwe.
Ongororo yakaitwa nesangano reSnake Bite Institute
rinoti chiva ndiyo nyoka inokonzera kuparara kweupenyu hwevanhu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanorumwa nenyoka iyi pagore. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti gore rino kwakarumwa vanhu vangani nenyoka. Ongororo yakaitwa makore matatu apfuura. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti gore rino kwakarumwa vanhu vangani nenyoka. Ongororo yakaitwa makore matatu apfuura yakaratidza kuti vanhu gumi nevaviri vairumwa pazuva munguva yezhizha munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.